Mashoko aya akataurwa nevakuru vakuru vekambani iyi apo vaitaura zviri kuitwa nekambani yavo mukusimudzira mabasa ekurima kukomiti yeSenate inoona nezvekupa masimba eupfumi kuvatema mazuva mashomanana apfuura. Vakuru vezinwa vakati varimi havasi kubhadhara mvura, kunyange hazvo bazi rezvemvura rakadzikisa mutengo wemvura kuvarimi vese zvisinei nekuti vanorima vari kumaruwa here kana kumapurazi makuru. Mumwe mukuru anoona nezvemari muzinwa, amai Ellen Chivaviro, avo vaive nemukuru mukuru wekambani vajefta Sakupwanya nevamwe vakuru mukambani iyi vakaudza maseneta kuti dambudziko guru nderekuti varimi havasi kubhadhara mvura.
After we have provided the water to the farmers, I'm sure you've heard the details from my colleagues.
Kunyange tarapa mvura, varimi havatodi kubhadhara mvura iyi. Iye zvino varimi vave nechikwereti $39 million chemvura yavakashandisa kubvira mu2009. Takaita mastop order nemakambani akaita seGMB asi havadi kubhadhara.
Vakati izvi zviri kuitika kunyange hazvo zinwa ichipa varimi mukana wekuti vabhadhare mvura kana vachinge vatengesa zvirimwa zvavo. Amai Chivaviro vakati izvi zvave kukanganisa basa rezinwa rekuchengetedza madhamu nemidziyo yavanoshandisa. Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti nyika haigoni kubudirira kana varimi vasingadi kutenga mvura. Vakuchera vati kusashanda zvakanaka kwezinwa kunogona kukanganisa upfumi hwenyika sezvo upfumi huchirarama zvakanyanya nemabasa ekurima.
Zvokwanisa kukanganisa zvikuru sei kana zinwa ichiti haisi kukwanisa kuumbiridza madhamu nezvimwewo zvakadaro. Iyo irrigation iri kutaurwa nevarimi nhasi inozokwanisa kutadza kushanda nekuti mvura inenge yaakushomeka. Saka zvakakosha kuti varimi vabhadhara mutero.
Imwewo nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti hurumende yakadzidzisa varimi tsika yakaipa yekuti vanofanira kupiwa zvinhu zvese mahara. Vati kuramba kuri kuita varimi kubhadhara hakuvashamisi nekuti makore apfuura hurumende yakapa nyika mutoro wekubhadhara chikwereti chevarimi $1.5 billion chembeu, fotreza, magejo, matarakita nemimwe mishina yakapiwa vanhu neReserve Bank of Zimbabwe pasi pechirongwa cheFarm Mechanization Program.
Kuti vanhu vanotarira kuti agriculture inongofinanswa nemasubsidies anobva kugovernment ende havatariri kuti chinhu chinonzi chikwereti chinodaonzi chidzorere kana kuti kwaprodusa zvinhu zvako chitora chimwe chikamu chemari uenda unobhadhara zvikwereti. Saka kaculture ikako kese kari embedded in the way yekuti zanu mamanagezero maitiro ainoita zvinhu zvayo haina nyaya yeaccountability netransparency, especially kuaccountability. Zvizhinji zvacho zvinonzi zvinhu zvehurumende ngezvemahara, saka vanongotora zvakawanda manzwa zvezvo naminista vaive vaive nemakombaini harvester 40 nevamwe vaive vaive nezvinhu mapesticides akanga akorera mumawarehouse.
Vanoti mabasa ekurima haagoni kusimukira munyika kana varimi vachifunga kuti vanokwanisa kurima pachena vasingabhadhare mvura nemagetsi. Mukuru werimwe remasangano anomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti zvakaoma kuita murimi, vachiti murimi anobhadhariswa mitero yakawanda zvekuti anotadza kubhadhara dara mitero yese kunyange atengesa zvirimwa zvake.
Mvura iyi yaida kuti isirwe mutemo wayo unonzwisisa marimirwa anoitwa maregions ose, so that aparenzi wachera tsime rako tokuchaja mvura, wachera bohole yako tokuchaja mvura, watora mvura mudhamu tokuchaja mvura. Aya makosti ari kungopaila pamurimi zvokuti murimi anoguma kuti aizvi zvanyanya hachazvigoni. Ndozvinhu zviri kuitika. Mukatarisa vana Rural District Council vane makosti avo avanoisa ikoko. Mozotarisa kuti vana AMA vanotarisawo zvekare kuti kana uchida kurima cotton, kana uchida kurima tobacco, utanga wabhadhara kuti uve registered grower. Makosti murimi asati atova nechirimwa chacho akakurisisa zvikuru.
Vanoti nyaya yekurima yave kuda kuti vanhu vese munyika vagare pasi kuti varonge kuitira kuti kurima kungafamba zvakanaka sei munyika pasina kuomesera murimi.
Kana ndichishandira zinwa, ndoshandira TIMP, ndoshandira AMA, ndoshandira chirimwa chisati chavapo. Kana chavapo maketi yacho naindipi zvinokavha makosti osaya ndichisara ndiine profit.
Bazi rezvemvura rakatoderedza mutengo wemvura kuvarimi vese zvisinei nekuti munhu anorima ari kupi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguya.